hongu taita musangano nevatumwa kana kuti macommissioners akaunzwa munyika kuzoongorora kuti marecommendations akaitwa nguva yapfuura neILO kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kuteedzera. Zvinhu izvozvo zvazoitwa here? Hurumende sezvo yakapromisa kuti ichakwanisa kuteedzera zvirongwa izvozvo, zvaiitwa here? Saka nezuro wangu uri musangano wokuongorora kuti ndezvipi zvaiitwa ndezvipi zvisina kuitwa, tapasi nenyaya dzese idzodzo dzakataurwa panguva yakapfuura iyoyo.
Saka chikwata ichakaona here Zimbabwe yatevedzera zvakanga zvakurudzirwa neILO izvozvo?
Hatisati tapiwa ripoti vange vachibva kunosangana nehurumende. Isusu tavapa zvatinoona sevashandi. Ndisu takamhanara nyaya dzakaita kuti vakwanise kuzouya panapa. Hatizivi kuti pavanozonyora ripoti yavo inobuda yakamira sei. Isusu takangotaura zvedu kudi zvinhu zvakamira sei munyika, patinotarisa nezvakataurwa necommission iyoyo nguva yakapfuura muna 2016.
Zvii imi zvamaiona zvisina kugadziriswika zvakaita kuti mumhangare kuILO?
Chekutanga, isusu taigunun'una nenyaya yemabatirwo ari kuitwa vashandi. Saka ILO yakaita marecommendations akafanana nekuti Labour Act inobata kudzidzana kwevashandi nevashandi zvinofanira kugadziriswa. Nyaya yepublic service, vashandi vehurumende vanofanira kuva vachipiwa mukana wokunegosheta, tingati collective bargaining. Posta inofanirwa kuva ichiamendwa because itaona nguva yakawanda kuti mapurisa ari kushandisa posta kurambidza vashandi kuti vaexercise kodzero ravo. Takaona zvekuti pane patinoti pachirungu ma-anti-union discrimination issues, vashandi vari kushungurudzwa nenyaya yekuti vari ma-members ema-union. Takaona zvakare zvekuti vashandi havana, tingakoti zvinokwanisa kuvabatsira kana vadzingirwa nyaya dzokuti vari ma-members e-trade union. Saka izvinhu zvagarirwa pasi izvozvo kuti tiongorore kuti zvachinjwa here nenyaya yekuti nyaya dziri kumadare, vashandi vakadzingwa mavasa, vanogara makore anosvika 7 years nyaya isati yapera. Kwaiswa here mutemo munyika inokwanisa kuti nyaya ikurumidze kupedzwa? Ndizvo nyaya dzataurwa nezuro.